Nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vaSheron Office vanoti mauto asati atora mapazi ehurumende nokudaro hazvinganzi apidugura hurumende.
Mauto ataura akati iwo haasiri kutora utongi, hatisi kuona mapazi enyika akafanana nematare, akafanana neparamende, akafanana nepresident avari kuti ivo ndivo vachange vachitonga. Saka izvozvo zvinoratidza kuti hatingati isusu pane chinhu chia chinonzi ku kana kuti kumukira hurumende, because chinonzi kumukira hurumende ndechekuti tiri kuona bandiko rimwe chete rehurumende richinotsiva rimwe bandikozve rehurumende. But apa vati ivo vari kuti mapato akazvimirira ngaaramba achiita zvine chokuita nedemokrasi kana kuti utongi hunobva muvanhu uye hunenge huchiratidzira zvinhu zvevanhu. Saka ivo vari kuti isusu chatiri kungoda bedzi ndechekuti vanhu vasaita zvinogona kukonzeresa nyonganyonga.
VaHofisi vati nekuda kwokuti mauto achiri kuremekedza mutungamiriri wenyika pamwe nekutaura kuti vachiri mukuru wemauto, zvinoratidza kuti vamugaba vasati vabviswa zvechisimba.
Pabumbiro remutemo mukurukuru wemauto uyu tiri kumuona ari ezvemutungamiriri westate, ari zvemutungamiriri wehurumende. Saka ndimutungamiriri wenyika yeZimbabwe, ari mutungamiriri wehurumende, ari mukuru wemauto. Saka kana vachiri kumubvumira sekutaura kwavo kuti iye arambe ari mukuru wavo, nenzvenzvero yebumbiro remutemo hapana chinovatadzisa kuti kana vakange vataurirana vakanzwisisa zvavari kuti ivo ndo zvine chokuita nekushayikwa kwekuchengetwa kwekuchengetedzwa kwevanhu, kana zvange zvagadziriswa izvozvo, handioni pane chinotadzisa kuti vawirirane, nokuti chavari kuda ivo inyaya yekuti havasiri kuti mutungamiriri akaipa, vari kuti aiye akachena asi anogona kunge akatenderedzwa nevanhu vanogona kunge vasina kuchena.
VaHofisi vatiwo Section 212 inopa mauto simba rekuchengetedza nyika, vanhu pamwe nezvido zvegudza ruzhinji, vakati zvindo zviri kuitwa nemauto. Imwe gweta vaEmmanuel Nyambuya varambawo kuti zvaitwa nemauto izvi kubvisa hurumende nechisimba, vakati kana mauto atora utungamiriri nechisimba vangadai vatobvisa mutungamiriri wenyika.
Ndambonzwa kutaura kwamboita vazuma masikati vachitiwo vambotaura na vamugabe pafoni asi angachitaura achita hisefu. Kana vachinzi ivo havana problemu yavainawo vari sefu, zvinoreva izvo kuti havana kubviswa pachigaro nechisimba sekuona kwangu. Saka pamutemo kuti zvinyatsonzi paitwa ku ari kutonga anofanira kubviswa nechisimba. Ari kutonga anenge asisiri president panguva iyoyo. Tinenge tatova nemutungamiri maybe from a military rule or maybe waimposa mumwe munhu kuti ange achitora masimba iwayo, ndokuti muti hanzi aiwa paitwa military coup.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu raramba kudomwa nezita rati zvaitwa nemauto kutyora bumbiro remutemo yenyika, sezvo ari kuratidza kuti anotsigira bato reZANU-PF nekuda kwokuti vapindira munyaya dzine chekuita nebato iri. Mautowo ari kuramba panhepfenyuro kuti vabvisa hurumende nechisimba, vachiti vangoripo kugadzirisa zvinhu zvanga zvaita manyamamire nerongo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.